Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro kana kavatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro chivabvu 16 2022. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munoziva kuti upenyu wemuZimbabwe wakaoma sei. Kudhara pa$10 waitenga kagrocery kanotombokuchovha. Iye zvino izvi ukatenga chigubhu chemafuta haungokwana munyu netumwe tushoma shoma, saka toraramawo sei.
Mutengo wemagetsi zvekudya zvakaita seshuga, mafuta ekubikisa nezvimwe zvinonzi zvawedzera nezvikamu makumi mashanu kubva muzana.
Saka Zimbabwe now, nekuti iwo havazi part of my international mechanism, havazi part of my international laws, anoprotekta zvakadaro, iwo havazi tori siria.
Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vanoti Zimbabwe yakagadzirira kutaurirana neEthiopia panyaya yevaive mutungamiri wenyika iyi vaMengistu Haile Mariam, avo vakatongerwa rufu nenyaya dzekuponda vanhu munyika yavo vasati vaenda kunopotera kuZimbabwe. Vanhu vasere vanonzi vakafa mushure mekunge tambo yadimbuka vachibva vadonera mugomba kuBucks Mine Colinbourne kuGwanda, uye pane urongwa hwekuedza kuburitsa mitumbu yavo uri kuitwa iko zvino. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Komiti yeparamende inoona nezvebudget nhasi yaita musangano nemasangano anomirira vemabhizimisi kuti vazive mamiriro akaita zvinhu panyaya yemari yekunze, uye kuti varikwanisa kuita basa zvakanaka here kubva mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vadzika zvirongwa zvechimbi chimbi zvekuedza kugadzirisa nyaya dzezveupfumi. Kunyangwe vaMnangagwa vari kuti matanho aya akanangana nekumisa vari kukanganisa upfumi vemabhizimisi vakawanda, vanoti zvave kutopa kuti zvinhu zvidhure nekushayikwa muzvitoro. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Masangano apinda mumusangano wanhasi anosanganisira Zimbabwe National Chamber of Commerce ZNCC neConfederation of Zimbabwe Industries, asi hatina kukwanisa kunzwa kuti wafamba sei sezvo uchiri kuenderera mberi. Asi nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira, uye vakambo venhengo yekomiti yeparamende inoona nezvebudget vaSimon Hove vati paramende haifaniri kutambisa nguva ichiita misangano sezvo zvinodiwa kugadziriswa zvichizikanwa.
Nekuti hamungati muchiona imba ichitsva muda kuziva kuti moto wachona watanga sei. Munofanirwa kunanga pfungwa dzenyu kudzinangisa pakudzimura moto. So moto uchiri kupfuta munyika. Raitarisira vamiriri vedu vari kuparamende inyaya yekuunzawo pfungwa dzavo pakudzikaniswa kwezvinhu.
Mitengo yezvinhu iri kukwira zvakanyanya zvekuti veruzhinji vanoti raramo yavo yave parumana nzombe. Nezuro kambani yehurumende yeZESA yakakwidza mari yemutero wemagetsi, ukuwo mitengo yezvimwe zvinhu zvinoshandiswa mazuva ese zvakaita seshuga nemafuta ekubikisa yakawedzerwawo. Mumwe mugari wemuHarare amai Cherity Rugare vaudza Studio 7 kuti upenyu hwavaomera sezvo zvinhu zviri kukwira zuva nezuva.
Munoziva kuti upenyu wemuZimbabwe wakaoma sei. Kudhara pa$10 waitenga kagrocery kanotombokuchovha. Iye zvino izvi ukatenga chigubhu chemafuta haungokwana munyu netumwe tushoma shoma, saka toraramawo sei.
Mukuru wesangano replatform for youth and community development vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti zvinhu zviri kukwirawo mukunzvimbo iyi, uye vazhinji vave kudzokera kutsika yekare yekunotenga zvinhu kuMozambique neSouth Africa.
Isi yacho yava kutanga kuonekwa zvimwe zvichiri kuwanikwa zvazvo, asi vezvitoro vakuto vara vachi adjusta maprice ndo zvinenge zvakuda munozvi pamunenge zvakati mutange kutenga 8 yakwana vombowedzera zvemaprice sekunokwana chiedze kunokwana vanoshandisa marands nokuda ndivanhu vavo kuti zvinhu zvanga zvichimbotengwa zvikasvika 10 rand zvakutanga kunzi 12 15 rand tati zvinhu zvakudi zvakutokwira nekuda kweeffect iyoyo then tichitarisa kumatunhu kunana Chipinge kudhorobha uku ndozvachiri kungoitawo
vanoongorora magariro akanaka evanhu vaitai Ruben Mbofana vaudza Studio 7 kuti matanho avamunangagwa ari kutowedzera kutamura kwevanhu
toda kuona kuti auction system yekureserve bank ngakupuwe vanhu vari kushandisa mari iyoyo muproductive sector pari zvino tiri kuona kuti vazhinji vari kupuwa mari kuauction uku nemarete ari pasi pasi 150 vanhu vanowirirana nemakuru vakuru venyika vakuru vakuru vari kumusoro uku mari iyoyo haisi kuenda kunogadzira zvinhu zvinonotengeswa muzvitoro iri kuendeswa kumustreet kwainotengeswa nerete yepamusorosoro munhu oona profit yake onoibhenga kunze kwenyika uku
nemusi wemugovera gurukota rezvemari vamutulinuve vakazivisa kuti hurumende yave kubvumidza vane mari yavo yekunze kana kuti mafree funds kuti vanotenga chikafu kunze kwenyika vahovi vanoti vanhu vashoma chose munyika vane mari yekunze vachiti zvakaitwa navamutuli nuve ndiko kubvuma kuti muno hamuna zvinhu zviri kugadzirwa
ipapapo zvega zvobva zvaratidza kusajeka kwezvinotaurwa nehurumende yavamunangagwa panyaya dzezveupfumi hwenyika nekuti dei vanogadzira zvinhu muno vanga vachikwanisa kugadzira zvinhu zvine uwandu hwakadaro makumi manomwe kubva muzana danho raifanwa kutora ngatimboti ichokwadi danho raifanwa kutorwa nehurumende munyaya dzezveupfumi hwenyika inyaya yekusimudzira uwandu hwezvinhu iwe hubve pa70 percent zvichienda ku80 kana 90 kana iyo 100 percent yacho
vakambotungamirira CZI Dr. Calisto Jokonya vanoti matanho avamunangagwa anorwadza asi akakodzera Act Jokonya kunyange hazvo hurumende ichizvirova dundundu ichiti zvikamu makumi manomwe kubva muzana zvezvinhu zviri muzvitoro ndezvemuno CZI yakazivisa svondo rapfuura kuti zvikamu makumi mashanu nezvitanhatu kubva muzana zvemaindastry ndizvo chete zviri kushanda nekuda kwematambudziko akaita sekushaya mari yekunze mukuru wereserve bank Dr. John Manguja vakaudza nepfenyuro yezbc svondo rapfuura kuti matanho avamunangagwa achavepo kwenguva pfupi sezvo akanangana nekudzikanisa upfumi vakaudza zvakare bepanhau rethe sunday mail kuti matanho aya anogona kuongororwa svondo rino ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vafredrick shava vanoti zimbabwe yakagadzirira kutaura neethiopia panyaya yevaive mutungamiri wehurumende wenyika iyi vamengisto hail mariam avo vakatongerwa rufu nenyaya dzekuponda vanhu munyika yavo vasati vatiza kunopotera muzimbabwe vashava vaudza studio 7 kuti
if the people of ethiopia the government of zimbabwe appropriate steps will be taken by the government of Zimbabwe in response to legitimate questions from the government of Ethiopia.
Kana vanhu vekuEthiopia vakauya kuhurumende yeZimbabwe, matano akakodzera achatorwa nehurumende yeZimbabwe. Zvichienderana nechikumbiro chinenge chaitwa nehurumende yekuEthiopia.
Mashoko egurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava tabatawo gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vati Zimbabwe ingadai yakadzosera vamengistu kare kare nekuti havana kukodzera kupiwa upoteri
kuva serious nenyaya dzakadai so hurumende yeZimbabwe haizi munhu anotozikamwa kuti akaita sei akauraya vanhu akaita zvaakaita and Zimbabwe ine obligation under international law to arrest even to surrender kune government yeEthiopia. Tinoziva kuti zvekare mengisto ine hanikazivi kuti anogo akaapply here asylum kuZimbabwe here kana kuti kwete but mutemo wepakirese unotaura kuti munhu akaita samengisto nezvaakaita munhu asingakwanisi kupuwa asylum under the asylum laws dzepakirese because he is an initiator of terrorism mune genocide.
Asi kavamasiye vamwe vanoti nyika zikasa zvipira kuti dzipe upoteri vanhu vanenge vakonzera hondo zvinogona kuzopaka kuti hondo irambe kupera nekuti vanhu vanenge vasina kwekutizira.
Yeah, izvozvo zvogona zviri izvo, but pane nyaya dzinonzi my international crimes, nema crimes against international law. Nyaya dzakadaro dzinotaura izvezve ne international law yacho kuti kana munhu akanguva pati anonzi my international crimes against humanity, munhu iyeye haakwanisi kupuhwa upotori kune imwe nyika. Munhu iyeye anofanira kudzoswa ono akaunta for zvaakaita panguva yacho iyoyo. Pane dzimwe nyaya dzokuti udamidi vanhu vari involved muhondo vakarwawo and vakarwisana, munhu opotera. Idzodzo ndo nyaya dzinoita kuti munhu akwanise kupuwa upoteri kune imwe nyika. But kana pane maissues akaita segenocide, akaita sekuti munhu anga akanecheta marepu kana kuti zvakadaro zvakadaro, zvinhu zvokuti international law haiprotecti. Saka Zimbabwe now, nekuti ivo havazi part of my international mechanisms, havazi part of my international laws, anoprotekta zvakadaro, ivo havazvitori serious. And izvi ndo zvatinongozoona zvichingozoita play out pakuti vanochengeta vanhu vakadai so vanorambwa, vanoramba kuchengetwa nedzimwe nyika, iyo Zimbabwe ichivatambira nemaoko mairi.
Avo vangu vari Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie vari parunhare kuTexas muno muAmerica. Bazi rinoona nezveutano mudunhu remashonaland west rinoti riri kuwedzera nguva yekubaya vana vechikoro nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19 nesvondo rimwe chete. Nhunhu raijena anotipa nyaya inotevera.
Mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mudunhu remashonaland west vaGeorge Kambondo vanoti vari kuwedzera nguva yekubaya nhomba yecovid-19 vana vemuzvikoro sezvo vakatadza kubaya vana vaitarisirwa vanove zvikamu makumi manomwe kubva muzana vari pakati pemakore gumi nevaviri kusvika pamakore gumi nemanomwe.
During the program, especially the first week yatakatanga program, my school going age 12 years and to 17-18 vazhinji vacho vanga vasimo muzvikoro, vanga vasati vasvika muzvikoro, vamwe zvirunzi mafees vanga vasina kuya dhozi, vanga vasina mafees and so saka turnout yanga iri very low muzvikoro, zvototi it affected our program.
Vakambondo vanoti sebazi vaona zvakakodzera kuti vawedzere nguva kuti vana vakawanda vabayiwe nhomba sezvo zvikoro zviri imwe yedzimwe nzvimbo dzinogona kutapuriranwa chirwere checovid-19 zvakanyanya.
Tawirirana sebazi rezveutano kuti tichakontinua pacovid vaccine.
Danho ratorwa nebazi rezveutano rakurudzirwa nemasangano anomirira vadzidzisi, asi vachiti vabereki vakasabhadhara mari dzezvikoro kuti vana vaende kuchikoro hapana zvavanenge vaita. Sachigaro rimwe sangano rinomirira vadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaOdbert Masaraure vanoti kushayikwa kwevana vekubaya muzvikoro zvinongosimbisa zvavanga vachitaura kuti vabereki vanosvika zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana vakatadza kubhadhara mari dzezvikoro kusanganisira vadzidzisi.
Tsvakurudzo dzatakaita takagara taona kuti 90% yevabereki vataitaura navo vaiti havakwanisi kudzorera vana vechikoro nekuti havana zvikwanisiro.
Izvi zvatsigirwa naSachigaro werimwe sangano rinomirira vadzidzisi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavashira Zhou, vanoti hazvishamise nekuti mari dzechikoro dzakawandisa zvakanyanya zvekuti vabereki vakawanda havakwanisi kubhadhara mari dziri kudiwa.
Takagara tichingotaura kuti maschool fees akatsvadzwa aya akanyanyokwira, vabereki vakawanda havana mari dzokukwanisa kuti vabhadhare maschool fees, varairiti havasi kukwanisa kubhadhara maschool fees akadaro.
Hatina kunzwa divi rebazi rezvedzidzo sezvo mutauri webazi rezvedzidzo yepasi repamusoro vataungana ndoro vati vanga vari mumusangano. Bazi rezveutano rinoti rabaya vana munzvimbo zvikamu makumi maviri nezvipfumbamwe kubva muzana. Chirongwa chechipiri chekubaya nhomba chakatanga musi wa2 Chivabvu chakapera musi wa14 Chivabvu. Zvichakadaro, bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCovid-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi vave zuro zvishanu nemazana mana nemakumi masere nematatu kana kuti 5483. Vanhu makumi mashanu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi. Vanhu vabayiwa nhomba mbiri vadarika mamiriyoni mana nezviuru mazana matatu kana kuti 4.3 million. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu zvikamu makumi manomwe kubva muzana nhomba panopera mwedzi wachikunguru. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Vanhu vanomwe varikufungidzirwa kuti vakafa mushure mekunge tambo yadimbuka vachibva vadonhera mugomba kuBucks Mine Colenbourne kuGwanda, uye pane urongwa hwekuedza kuburitsa mitumbi yavo. Mutedzeri wegurukota rezvezvicherwa vaPolite Kambamura vaudza vatori venhau kuti urongwa hwekuedza kuburitsa mutumbi huri kuenderera mberi huchitungamirirwa nebazi ravo uye vamwe vabva kumugodhi weVumba kaChikwe. Vati vanhu ava vakadonha mamita mazana maviri pakadimbuka tambo iyi. Mutori wenhau weStudio 7 aenda kumugodhi uyu anoti vari kubatsira vari kuona mitezo yevanhu yakadamburwa damburwa uye ropa. Mugodhi uyu waimbenge wamira kucherwa asi unonzi wakatangazve kucherwa mwedzi wapera. Mugoziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reNational Mine Workers Union vaNomboko Jabangwe.
Utarasikirwa nema ndireurumbo utarasikirwa nema miners nevashandi vedu vemugodhi nekuoma kwakaita upenyu uku. Vashandi vava ndivo vanenge vari mabreadwinners muridzo dzadzisina anotarisa. Zvakangooma asi tinochema nehama dzevashaikirwa nevanoshanda navo. Tinoti SAMIUN, National Mines Workers Union of Zimbabwe, SAMIUN affiliate, tinoti mweya yavo ngaizorore murugare.
Tinoziva mune tsaona mumabasa, dzinombokonzerwa netsaona dzemhando idzi.
Chiitiko chaitika ichi hachifani kudzokorodzeka. Chisingafani kudzokorodzeka, investigation ndo yatakumirira, but kazhinji zvinonyanya kukonzera maaccidents akadai aitike inyaya yekuti makambanizi vanenge vasiri kuita inspection nenguva vachitarisa kuti ropu yavo yakamira sei uye vachiireplesa nenguva. Saka tichangomirirawo kunzwa kuti investigation inoti kudii. Ndangotaurawo hangu ndichiti ndozvizhinji zvinowanzokonzera, asi sevashandi tinorwadziwa nekuti kazhinji zhinji isu tisi tinopera kana pachinge paita maaccidents, asi pasinawo pamihoro pasina chatinenge tichiwana.
Mukuru wesangano rinomirira vashandi vemugodhi reNational Mine Workers Union vaNomboka Jabangwe vachitaura vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivan zabatawo mukuru werimwe sangano reCenter for Natural Resource Governance kana kuti CNRG vafarai maguhu kuti tinzwewo pfungwa dzavo.
Ngati mitemo inochengetedza vashandi iriko yakawanda and inoshanda. So chiri kunileka haisi mutemo, mutemo iripo, asi chiri kuitika pari zvino ndingati kuindigenization yemining sector yekuti panewo hama dzedu zvikuru sei vane vari mune zvematongerwo enyika vakupinda mumining asi vasina ruzivo rwemining. Saka chakari kushandisa kazhinji kacho yatingati political muscle kuti ndiani mune zvematongerwo enyika. Vamwe vacho ndoo vanouya vachipa yatingati protection kumakambanizi vanenge vari kutyora kodzero dzevashandi necommunity. wanozviita zita remunhu.
Saka zvii zvinofanirwa kuti zviitwe kuchengetedza vashandi mumigodhi.
Chinhu chekutanga chinenge chichidiwa enforcement yemutemo. Iyo Ministry of Mines inewo department inoongorora nyaya dzesafety idzodzo. Tinorangarira gore rakapera pakaputika compressor kumazoe. Pakafa vanhu vangangoita vatanhatu. Kana vanhumwe vanga vatumidzwa neMinistry of Mines kuti ngavavhare mine iyo nekuti mashandiro ari kuita vanhu vari kushanda pane njodzi havana kuteerera tikarasikirwa neupenyu. Saka chinhu chiri kudiwa enforcement yekuti kana kambani isina mastandards akakwana hurumende inofanira kuti ikwanise kumisa kambani iyoyo.
Sangano reCenter for Natural Resource Governance. Mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari paRunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ukraine yazivisa nhasi kuti mauto ayo akwanisa kutora dzimwe nzvimbo mudunhu reKharkiv rainge rambopambwa neRussia. Mauto eUkraine abudisa vhidhiyo atosvika kumuganhu kweguta iri vachiti mauto eRussia anga adududza. Russia yainge ichida kutora maguta akaita seKiev, Kharkiv, Odessa, Donetsk neLuhansk asi zvinenge zviri kunetsa. Mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vayambira nyika dziri mugungano reNATO nhasi kuti vachatora matanho akasimba kana Finland neSweden dzikava nhengo dzemubatanidzwa uyu. Vanorwira kodzero dzevanhu muSouth Africa vaenda kudare repamusorosoro munyika iyi kunopikisa mutemo unorambidza kudhindwa kwemabhuku anoverengwa nevasingaone kana kuti Braille. Mutemo uyu ndewe munguva yerusarura ganda kana kuti apartheid. Vamwe vana vakazvarwa vaine chirwere cheHIV vange vorarama kwenguva yakareba nekuda kwemishonga mitsva yavepo vanonzi vave kuisa utano hwavo munjodzi nekuda kwekushandisa zvinodhaka. Ropafadzo Mapimidze anotipanyaya inotevera.
Vanorarama nechirwere cheHIV uye vachishanda nesangano reFaith Community Initiative Champion vari paGlenview Polyclinic vakunashe mukwashi vanoti kudzamisa pfungwa kwevana vakazvarwa nedenda reHIV dzimwe nguva kunopa kuti vapute nekunwa zvinodhakwa sezvo vakawanda vavo vari nherera. Asi vati izvi zvinodzosera kumashure urongwa hwekudzikisa huwandu hwevanhu vanozofa nechirwere ichi. Mukwashi vanoti chiitiko ichi chave kuunzazve mamwe matambudziko anenge kurasika kwepfungwa.
Zvinodhaka izvi zviri kuita kuti tipedzisire taregedza kumwa mishonga yedu kwoupenyu hwese nemhaka yekushaya nguva yekutora mishonga tichiwana nguva yekutora zvinodhaka. Zvikare zviri kuita kuti vamwe vapedzisire vakurwara nepfungwa nemhaka yekutora zvinodhaka. Saka zvinodhaka izvi zviri kuunza matambudziko muupenyu nemuhutano uye nekurasikirwa neupenyu.
Mukubatsira vana ava, amai Martha Mlambo vanoshanda nesangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV, ZNNP Plus, sechipangamazano. Vanoti sangano ravo rine homwe inonzi Momentum Grant iyo yakanangana nezvirongwa zvokushanda nevana vane makore ari pasi pegumi nemana 14 vakazvarwa nedenda reHIV.
Tine program yatinoti Momentum Grant yatakatanga gore rino iyoyo inongofokasa chete nevana vane between 1 and 14 years toita kuti vachengetedzwe vachitora mushonga vana vanenge vakadaro iva. Tinoenda kuzvipatara tikange taidentifya kana taona vana vanomwa mushonga weart vakaregedza kuti vomwa mushonga weart tinobva taudza manesi. Manesi anozoshanda nemai waichasa kana nemacommunity volunteers edu kuedza kumeka shure kuti vana ava vanoteerwa chero kudzimba dzavo chaiko vachipiwa mushonga yavo vachidzidziswa kuti vasazoregedza kumwa mushonga zvachose.
Amai Mlambo vatsinzirawo vachiti vana vazhinji vari kusangana nedambudziko iri vagari vemumadhorobha.
Sasino dariro na wana wana wazo shukapa kudaro nini ya kutuwa mwacho wani ngewawe kuti kosei ini ndaka zosoro ndini HIV wangu wana wawe zirara wawa sina HIV saka kwa wari wani ngewawe nechigumbu wamwana wani chigumbu ni wabiriki wawo wamwana kasita za kutambira na uze kutuwa kazoro wari pamshonga.
Nyanzvi munyadzi zveutano hwepfungwa Dr. Nemache Mawere avo vanoshandira kuInguchene Psychiatric Hospital kuBulawayo vanoti vanhu vanoshandisa zvinodhaka nezvikonzero zvakawanda asi medzisiro yetsika iyi kuvhiringidzwa kunozoita pfungwa dzavo. Dr. Mawere vanoti vanhu ava vakasakurumidza kuwana rubatsiro vazhinji vacho vanotozorashika pfungwa dzavo zvokuti vanenge vave kugara vachizoongororwa pfungwa dzavo nguva nenguva.
Vanhu vanoshandisa zvinodhaka kubuda kwezvinhu zvakawandisa, asi chikuru chinonyanya kuita kuti vanhu vade kushandisa zvinodhaka zvotanga vachida kuita inonzi experimentation, kuda kungoona kuti zvinoita sei vakazvishandisa, vozotanga kutsvaka chikonzero chinoenderana nezviri kuitika muupenyu hwavo chinoedza kuti vape justification yekuti zvandiri kuita izvi zvakonzerwa neizvozvo.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa musangano reZimbabwe National Association for Mental Health Dr. Ignatius Murambidzi vanoti huwandu hwevanhu vari kurwara nepfungwa hwakakwira zvakanyanya kubva pakatanga kuvharwa kwemaindasitiri nemisika muna kurume mugore 2020. VaMurambidzi vanoti dambudziko revanhu vanoputa nekumwa zvinodhaka riri kuratidza kuti rakomba munyika uye zviri kuonekwa nekuzara kwakaita nzvimbo dzinorapwa varwere vepfungwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropa Fadzo Mapimitsi.
Munhau dzemitambo, Premier Soccer League yazivisa mutsamba kuvatori venhau kuti mitambo yose yeCASO Premier Soccer League yambomiswa mushure mekunge paita mhirizhonga pakati pevatsigiri veDynamos neHighlanders neZuro kuBaba Field Stadium kuBulawayo. Muguziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamuzi wetu Hadebe.
Rakationei nekuti tinoona kuti apa matimu maviri aya Highlanders neDynamos ndo aita kuti kuite noizi yaitika kuBaba Field Stadium. Kozoti tisati tasvika pagemu iroro rekuBaba Field, Dynamos yakauya futi kuno kuzotamba neBulawayo Chiefs ikatoita futi kuti mafans ayapinde mupitch. Highlanders wo futi ikaenda kuMandava, masupporters avo futi akapinda kupicha payanga ichitamba nechikwata cheFC Platinum. Saka toona kuti tikati matimu maviri aya ndo medi anowanzoita maproblems aya. Saka zvinoita kuti zviite very unfortunate kuti zvakutoaffecta mamwewo matimu.
Zvii zvavangade kunge vachimisa mutambo kuti vange vachigadzirisa semaonero enyu?
Iyo PSL ndofunga iri kuda kutiwo inyatsotarisa kuti problem iri pai, inyatsoona kuti iri kuonana nemaporisa kuti pasecurity zvakamira sei, ionane nemarefu yezve kuti kune vanhu vari kukomplena kuti marefu haasi kuita mushe. Kune mimwe mitambo vanhu vari kukomplena nemarefu, but nekuti kunenge kusina mafenzi akawandira mitambo yacho inozopera zvayo. Asi zvinhu zvinorakidza kuti hazvina kumira muku.
Vamwe vari kuti iko yadi kungoti panenge pachitamba pamusha iyo Highlanders neDynamo dzacho dzonzi dzitambe musina vanhu.
Tikanyatsotarisisa matimu iwawa ari maviri ndo atikati akabata league. Kana kuti kuchinzi kune masponsors ari kuda kuuya kuti azoadvertise, vanenge vakatarisira kuti kunge kune vanhu vakawandisa sevanhu vatakaona kuBaba Field Stadium. Saka kana wakuita kuti vatambe kusina mafenzi zvinotoaffecta futi.
Nyanzvi munyaya dzezvemitambo vamuzi wetu Hadebe vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nyaya yebatamu refu batamu pfupi yakaitika neZuro pamutambo weDynamos neHighlanders uyu yapa kuti mitambo yose imbomiswa. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Mutengo wamagetsi zvekudya zvakaita seshuga, mafuta ekubikisa zvinonzi zvawedzerwa. Gurugota runanezo kujikiza nani zimwe nyika wa Fred Tukishava vano di Zimbabwe yaka gazira utawara ni Ethiopia panyaye yewewe mtungamiri wenyika i Vamengistu Heo Mariam Tava tashuka kumagumo inshirongwa chedu cha nasi anuko nikene mfaro ndinu enyu Blessing Zulu ndiri Washington DC.